chokutanga vanhu vakadzingana mupati whether AMDC whether ipati ipi vakadzingana mupati imomo zvareva here kuti vochibhautiza chiri important ndechekuti crisis yenyika haiindi away nokuda kwekuti vanhu vadzingana mupati ndikuziva hangu kuti vakaenda muhupoteri kuda mumusi vanozvityirawo hatizivi asi zviri important ndezvekuti vanhu vataurirana kavari mupatimo
izvi zvinorevei takatarisa mamiriro akaita zvinhu munyika nekuti vamwe vanenge vangova kuti zvinogona kukonzera kusagadzikana kwenyika nemashoko ari ngofamba famba wayo
zvinogona kudaro kuti semunhu anga ari mukuruwo aine simba raanga ainaro vanhu vanogona kufungira kuti pane masimba anogona kukonzerwa but zviri important ndezvekuti sebato riri kutonga pakava nebhonga mupopoto mubato riri kutonga zvoreva kuti nenyikawo inoaffect handiti saka ngavagadzirisane izvozvo ndosaka ndiona vanhu vari vachifunga kuti no zvinogona kukonzera bhonga mupopoto muyo
vakawandawo munyika vari kuchema chema kuti upfumi hwenyika hunenge hwaenda kumawere zvinhu zvaatanga kuita chamuramba mhuru zvichidhura munoona sei nyaya iyoyi nekuti kuzanu pf varinova hurumende iri kutonga vari kunetsana asi vamwe vari kuti kunenge kusina munhu ari kunyatsotaura nenyaya dzezveupfumi
ndo nyaya yamunoona kana nesuwo vamwe tinoti isusu koiyo nyaya yekuti vanhu muconcentrate nyaya yekudzingana and all that iyo nyika neupfumi hwayo hwakamira mamiro akaita mashaya here zvekuita kutitefoka mugadzirise upfumi hwenyika vana vezimbabwe yezvino izvi vari kuchema and sebato riri kutonga priority iri panyaya yekuti gadzirisa aichi ndiimamuri muchingova in charge nenyika for the last 37 almost 40 years saka kana zvinhu zvasvika pakadai modivheta vanhu zvinoreva kuti ndo yaanyaya instead kuti vanhu gadzirise upfumi hwenyika because ndohunoaffecta vanhu